ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudzwa nasi muhuro nyamavhuvhu 14 2017 mutungamiri wenyika varobert mugabe vocherechedza zuva remagamba vachishora vanopikisa vachiti vanoda kudzorera minda kuvachena uye vachiti vari kuda kuti Zimbabwe itemerwe zvirango mumashoko avo kumhuri yeZimbabwe pazuva rekurangarira magamba mutungamiri weMBC TV vaMorgan Tsvangirai vati kunyangwe hazvo pakadeuka ropa kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere zvido zvemagamba hazvisi kuzadziswa nenyaya yekutonga nedemo iri kuitwa nehurumende gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendeswa kuSouth Africa nechimbi chimbi mushure mekurwara kwavakaita nemudumbu kumusangano webato ravo kugwanda gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai maofa vanoshaya muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvezuva remagamba kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose musakanganwa kuti farira pa Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like